panel allegation that ipokuti the transfer kana the allocation of land haina kunge yakaitwa negwa. Ndoda kuti ndisanangudze kuti zvese zviripo kuti zvigooneka kuti ndaka apply the land. Ndapedza ku apply the land and that was then considered. And paku unozongoona report yaita sei yauya.
Asi izvi zvaitwa zviri pamutemo here vamhetu?
Standard operating procedure yakateedzerwa sezvairi nemunemu. And zvakare ndoda kuti ndijekese panyaya yemari dziri kutsanangurwa kuti I bought land ne 1000 something madollars. No. Iwayo malease. Lenderless nation policy very clear kuti munhu anotanga kupiwa chii, anotanga kupiwa lease and then kana akumbulaya nema requirements that list ndopanozokonzidwa kuti akwanise kuita sei kunge achitengeserwa lendi iyoyo. Ende ndo mutemo uripo, ndo mamiri azvakaita. Chinondishamisa zvakare ndechekuti mukatarisa malisis especially paspindo akatonyorwa kuti for lease purposes only.
Muri kunzika imi makazotengesa nemari inosvika iyo 100,000.
Hazvikwanisiki kuti munhu agotengesa land inoda just temporary use.
Muri kunziwo ka makatenga chikakarara chemotokari nemari dzekutengesa mastandards.
Ndo nhema chaidzo dzepamusoro-soro nekuda kwekuti motokari yandakaenda nayo patanos musi watavhara musi wa20/21 ndakaenda nayo nemotikari inozikanwa naeveryone and everyone anogona kurifeya kumasocial media handles emunin'ina wangu ini akandikwiritisa motikari kuti ndiende kunzvimbo kwanga kuri kure and pandakaenda ndaitravhela nemhuri ndaida mota iri special and ndobva ndabatsirwa nemotikari nemunin'ina wangu anonditevera. Saka handinzwisisi kuti ndakakwanisawo kuzoafoda kutenga legend 50 zvarini. Then another issue yandinoda kutsanangudza pachena ndeyekuti credibility yezviri kubuda iyi inini iri in doubt zvisingaiti.
Nechikonzero chei muchidaro?
Yakadistortwa ichitaurwa nyaya dzemanyepo ende pari kunzi mhetu akaisa zita remukadzi wake. Ndinorambirana nazvo zvakanyanya and I am ready for any investigation nokuti I am a public office holder. Naizvozvo I will remain accountable to the citizen who entrusted me nebasa randiri.